Nzvimbo zhinji dzashanyirwa nestudio 7 nhasi sarudzo dzange dzisati dzatanga paine makakatanwa ekuti nhengo dzezanupf dzinobvumirwa kuvhota pawadhi dzinenge dzakaita sei. Dzimwe nzvimbo zvakare dzange dzisati dzave nemapepa anoshandiswa pakuvhota kwacho kuchikanga danga mvura kuwadhi 17 uko kune nhengo sere dziri kuda hukanzura vanhu vange vangori panzvimbo inozivikanwa kuti muonde pasina chiri kufamba kubva mangwanani. Vanhu ava vakasvira zvakare vakamirira nezuro pasina zvakaitwa nenyaya yemapopoto emavhotero evanhu. Nhengo sere idzi dziri kukwidza dzinosanganisira vadadirai mutasa vaben moyo vatonderai nengome vadhani rusinga amai elizabeth nyatoti amai cecilia razerera vainocendi chidhuma navaishi anesu ziteya. Vazhinji vange vauya kuzovhota vange vari kuchema nenyaya yekuswera muzuva nenzara vakangomirira kuti vavhote asi pasina chiri kufamba. Vanga vari kuchemawo nenyaya yekushaya nzvimbo dzekuti vazvibatsire. Amai Rebecca Zweya mugari wemumusha wehobhoswa mutare avo vaswira zvakare nhasi vari pamutsetse.
Gumbura pakuti nezuro takaswera panapa nenzara kubva makuseni kusvikira nasezvinogoro tiri panapa chekudya hapana, hapana matoilet, hapana chakabuda. Nhasi takangogara semaonero amuri kuita aya kumba tasosiya vana zvinhu zvacho hazvisarukani zvakamboita sei tiriwo vanhu vakuru tasiya mhuri gumba tongoswerera here saka zvinopera rimwe ndapedzana.
Amai Cleopatra Mangezi vanoti vanorwadzikana nekugarira gwiyo sembwa vachisiya mabasa avo akakosha kudzimba dzavo.
Kubvira nezuro kumafaiti tiri panapa kusvika manheru kubva kusvika ma7 o'clock tangomira.
Asi imwe nhengo yezanupf amai Barbara Rigomeka avo vanga vari panzvimbo yokuvhotera nhasi vaudza studio 7 kuti kunonoka kuri kuitwa kuvhotesa zvinenge zvine chinangwa chekuda kubiridzira sarudzo idzi sezvo pari kuvhoterwa pacho pasina chiedza kana kwazuve nerima.
Dilei ndekuti vanhu vaoremoyo vaise kandidheti yevaruda ino manje isusu tiri panapa rakwatiri kuenda ba svika taisiwo munhu wedu wetiruda.
Amai Lina Mutetwa vanoti vachangorindira chete kusvikira vadzadzikisa chinangwa chavo chekuvhota.
Ngakuda kuti titaise kandidheti yatiri kuda anhu ngavaive nemapepa zvitite zviripo bhikozi vanje zvanhu hazhinji asina kudzokera nyange wakaine mapepa zvaanovhota cho ndeana anhu bhikozi pana anhu ashoma isusu tine kandidheti yeuti iwaya yatiri kuda tiri kuda mupfumi tine kandidheti yedu yatiri kuda isiri mupfumi.
Vatawanda mukodza ndivo sachigaro wechidiki mubato rezanupf kudunhu remanikaland uye ndivo mukuru ari kuona nezvekufambiswa kwesarudzo dzemapuraimari mubato iri. Studio 7 inokwanisa kutaura navamukodza kuti tizwe kuti kunonoka kuitwa kwesarudzo idzi kuri kukonzerwa nei. Sarudzo idzi dziri kuitwa kumawodhi 10 nemasere emuguta. Ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Damoyo.